Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu zvanesa ndarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Bozi mutsve Saturday chaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chatakwanisa kubudisa kana wani.
Moto unoparadza chimwe chivakwa muHarare uchiparadza mudhuri nemidziyo yose yanga irimo. Vashandi vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kuchirwa kuti vakauraiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vekuZambia.
Isise Ministry of Health mandate yedu ndeyekuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwarapwa here wachidi wachipona, kwete kuti tiri kuda kungochaja.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimusi madiki varasikirwa nezvinhu zvinokosha mazana nemazana ezviuru zvemadhora mushure mekunge moto wapisa zvitoro nemisika paAgribank Mall muHarare nhasi mambakwedza. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Moto uyu unonzi watanga panguva dzekuma2 mangwanani ukazodzimurwa kuma8 uye hapana kana chaburitswa kubva muzvitoro nemusika uyu uri pamugwagwa inoti Robert Mugabe Avenue naChinoyi Street. Vakafanobata chinzvimbo chemutauri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti bandiko rekanzuro rinoona nezvemoto refire brigade richiri kuongorora kuti chii chakonzera moto uyu. Vati pasvika fire brigade mudhuri nezvimwe zvange zviri mukati zvange zvatotsva. Varuende vaudza Studio 7 kuti zvinoita sokuti moto uyu watangira mukati chaimo uye pawazoonekwa zvinhu zvese zvange zvatoparara. Varuende vanoti fire brigade yaudzwa nezvemoto uyu na 18 minutes to 1 ikasvika panzvimbo iyi na 13 minutes to 1 kusvika kuma8 apo vazodzima nekudzivirira moto uyu kuti usainde kune zvimwe zvitoro. VaFrancis Choto avo vanochengetedza nzvimbo iyi vanotsanangura kuti vafonerwa nezvemoto uyu asi hapana chavakwanisa kuita pavasvika.
Hangwanawo moto wabatira kuti yes uchitobvuta, saka kuti ndikwanise kuwana rubatsiro rwandaisa ipapa pandashaya bhosi ndakuwana moto uchibvuta hapana munhu angachikwanisa kusvikapo. Noda kuti fire brigade yanga iri nyingiriri yanga iripo ichidzivisa vanhu kupinda kana nenikeiteka wacho yaramba kunditi ndipinde ipapo.
Vamwe vanochengetedza chitoro chiri pedyo neAgribank Mall vaona kutsva kwenzvimbo iyi uye varamba kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti moto wacho wange une simba zvekuti hapana zvavaikwanisa kuita.
But moto uyu manje wanga wakawandisa une power rakanyanya zvokuti uri uchitoro wemagetsi, moto wemagetsi.
Amai Linda Huni vaudza Studio 7 kuti vafonerwa kuma5 mangwanani kuti chitoro chavo change chave kutsva uye vasvika zvinhu zvese rave dota.
Zvinhu zvanesa ndarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Bozi mutsve Saturday chaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chatakwanisa kubudisa kana wani.
Vati zvaitika izvi zvaparadza upenyu hwavo nemhuri yavo.
Hapana kana pekutangira bhosi, kumba kwacho ndiwa amai ndiwe baba, handina kana pekutangira. handina kana pepitangira izvo zvakara kuti fungo kuti vanhu vacho vanotanga kudya izvozvo hapana hapana bavha iri nani moto ndosara nezvimwe one or two things kapati kana uri moto hapana dota rega rega
pasvika studio 7 vanoongorora nezvemoto kubva kukanzuru zesa nevamwe vange vari mushishi kuongorora kuti chii chingave chakonzera moto uyu mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanoti chakonzera moto haisati chazikanwa uye hapana munhu akuvara kana kufa mutauri wezesa vafulad kwadzira vaudza studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura nezvemoto vachiti vachiri kuita ongororo yavo nzvimbo yatsva iyi yake ine zvitoro 11 nematebhuru ekutengesera 58 emaflea market. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vaviri veZimbabwe National Parks and Wildlife kana kuti ZimParks vanotyirwa kuti vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia nezuro manheru. Nonarai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoruziva nezvakaitika vanoti vamwe vaviri vanochengetedza mhuka kubva kubazi reZimParks vakaita mahwekwe nevanofungidzirwa vaivhima zvisiri pamutemo mudhamu rekariba. Panonzi pakaitika kurwisana apo vanochengetedza mhuka ava vakanga voedza kuendesa vanofungidzirwa kuti vaivhima zvisiri pamutemo ava pakamba yechanga kukariba. Zvinonzi nyaya iyi yakazozivikanwa mushure mekunge chikepe chevanochengetedza mhuka ava chaonekwa chichiyangarara chisina munhu uye chisina injini. Mutauriri weZimParks vatinashe farao vatenda kuti izvi ndizvo zvakaitika vachiti vashandi vavo vaviri havasi kuzivikanwa kwavari pari zvino.
Tawana kuti pane vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri vatisiri kuona kubva musi wa 31 December.
Vafarao vanoti vaendesa nyaya iyi kumapurisa uye kuferefetwa kwekushayikwa uku kuri kuenderera mberi uye vari kushanda pamwe chete nebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka kuZambia.
We are working closely with our counterparts in Zambia. Nyaya iyi takaitaura kumapurisa tiri mukati mubishi mekuita tsvakurudzo kuona kuti chingave chii chakaitika mune vanochengetedza mhuka dzedu kumasango.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kubatwa kwevanhu vanovhima zvisiri pamutemo kunonzi kwakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia. Vanovhima mhuka zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi vari kusungwa vachitongerwa makore akawanda mujeri. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inonzi yapinza mabasa avarairidzi vatsva senzira yekurerutsa dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro zvepasi zvepuraimari nesekondari. Gwaro raburitswa nebazi rezvedzidzo rine mazita evarairidzi vakabudirira riri kuzivisa kuti vaende kumahofisi ebazi iri ari mumatunhu akasiyana-siyana uko vachanopiwa zvikoro zvavachange vachizoshandira. Gurukota rezvedzidzo yepasi vakaine matema mwedzi wapera vakaudza bepa Nhauri New Zimbabwe kuti hurumende yakanga yapa bazi ravo mvume yekuti ripinze basa varayiridzi vatsva vanosvika zviuru zvishanu mugore ra2020. Hatina kukwanisa kubata vamatema kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Asi munyori musangano revarayiridzi reptuz varaymond Majongwe vanoti kunyange hazvo hurumende yapinza basa varayiridzi vatsva ava vashoma zvakanyanya kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwevarayiridzi muzvikoro.
Chikuru chiripo ndechekuti hurumende iri kuda kuratidza kune vanhu vari kunze kwenyika kana kunana IMF kuti iri kuadresa manids evanhu vari kuZimbabwe nekuita provide for magaps aripo. Bati chokwadi chacho ndechekuti pane zvimwe futi zviripo zvekuti kanyatsoongorora unoona kuti munhu ange iri pachingadzi pachirungu strike breaking mechanism nekuti vanoda kutyisidzira varayidzi variko kubasa mukaramba basa sekuti temu yavo inotanga nekuti varayidzi vakawanda varungochema nekuti hatigoni kutyira kudaro. Inenge iri methodi yekuda kutyisidzira vanhu kuti mukamariga kuya kubasa tatopinza vamwe vanhu basa. chetatu chiripo ndechekuti zviri pachena kuti hurumende iri kuzvidzira kuti varayiridzi vakawanda vakaregera basa, vamwe vakafa, vamwe vakarwara. Mukatarisa attrition rate yekufa kwevarayiridzi muzimbabwe yakakura zvakanyanya, kureva izvo kuti mareplacement aya atori long overdue. Asi tiripo zvekuti 5000 nhamba yacho yekutaurwa itori pasi, nekuti 5000 chepeka idistrict kana madistrict matatu ekumatinopi nekumasouth, nekuti hakutorina matichari.
Makambotaura gore rapera kuti nhengo dzenyu dzinogona kusaenda kumabasa panovhurwa zvikoro, pane chashanduka here?
Hapana chashanduka. Kureva izvo kuti ndichigadzira hangu zvinoitika pagraundi nekutaura nekutisunga kuripo pagraundi, kuvhurwa kwezvikoro kwacho kunenge kuchanetsa, nekuti nezvi ticha akunonga sese nemuromo hunge kana muromo wacho achinawo, nekuti vakawanda vasara mhino chee. Tiripo ndechekuti tiri kungoramba tichingotaura nyaya iyi, takutoshorwa nekutukwa nemamembers erudi. Imi muramba muchingotaura muchingotaura, nekuti hakuna chisingataurwa zuva risingasviki. Chokwadi ndechekuti pese pachabvira kare tichingotaura, tanoona mukuru wenyika, tatiraya kuonani, takazvemu zvedu kunangana, kuna mutsiki tapfugamata namata, hapana chai. Saka tochidii manje, nekuti kana kurundi tofanira kudzokera kubasa, todzokera kubasa nezvikwanisiro zvake basa, kuti kuendwe kuda mari unofanira kunge wakapfeka zvemukati, zvepanze, bhutsu, zvese izvozvo hatina. Torarama here sekuti uri murayiridzi anoswera ati nezvemukati unoda kunotenga kumabhero zvakambopfekwa neramwe?
Vanga vari munyori musangano revarayiridzi reptuz vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Munyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana, Dr. Agnes Mahomva, vanoti kuwedzerwa kwemari dzezvipatara kwakaitwa kutanga nezuro hakusi kunangana nevarombo vagara vasingabhadhare mari dzezvipatara. Vanotiwo vana vari pasi pemakore mashanu uye vakwegura vane makore anodarika 65 zvichienda havabhadhariswe sezvagara zvichiitwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Zvechokwadi pane mafee structure kana kuti listed akatumira kumazvipatara edu nemaclinics edu, yakangoti chinjeiwo bichana kuti togone kuona kuti maservices emachipatara tinoramba tichapawo here kuwanhu waruzhinji, nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemaclinics edu agone kuramba achishanda. Asi ndisati ndaenderera pamberi nelist iyoyo, ndoda kuti nditaurire ruzhinji weZimbabwe nekumwe kwese kuti list yawakaona iyi yakanga isiri list yekuendesa kuruzhinji kana kuti public. Ilist yemaadjusted fees yanga ichienda kumaclinics nemuzvipatara zvedu kuti wagonewo kuzoti kana wachinge waona munhu wedha ari wefree kana kuti anga agara achichajwa, wagone kuziva kuti kosti yeservisi yavari kupa iyi imarii, kuitira kuti kana wachinge waona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree, maunder fives, mamaternity mothers like taking kana kuti vari kuyamwisa waya, maabove 65, waya wanewe wachiitwa atinoti macesarean section, wese wanofanira kunge wachionekwa free. Vari kutongoramba wachionekwa free. Asi kana wachinge waonekwa pakliniki kana kuti pachipatara, chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters, kuitira kuti tichizowatumirawo mari inoita kuti wagone kuti warambe wachiona mapatients iwawo for free.
Saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende, hapana chekuvhunduka apa?
Hapamborina chekuvhunduka. Kana wanga wagara usingabhadhariswi maternity, cesarean section, under 5, above 65, wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena. Kana paine wauya wari pamedical aid, tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ari pamedical aid yenyu, tamuita cesarean section, tamuchaja mari yakati, chitipaiwo mari iyoyo kuti gone kuramba tichizoonawo wamwe.
Asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid, nekuti ka vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiwo mei munyika umu?
hazvaigone kwaba kuti tirege kuchinjwa mafees yedu tichiramba tichicharge for example toti Caesarean section tombotenga ichiiswa $5 isoramba tichingocharge $5 munhu ari pamedical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana necaesarean section which would be more inonga iri more than $5 ongoramba achibhadhariswa toclaima $5 zvinoita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma zvinoita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa service siri good quality saka
vanga vari munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta relo Society of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemashoko ebazi rinoongorora uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission ekuti riri kuongorora vamwe vatongi vematare edzimhosva nenyaya dzeuori. Magweta aya anoti izvi hazvipe chimiro chakanaka kumaonerwo ematare nevanhuwo zvavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru welaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara.
Tiri kungoshungurudzika maererano nekuti kunodomwa kuti kune vanhu vakaita hori mujudiciary asi vasingazobudi pachena kuti ndevapi vacho. Saka zvinozoita kuti wese ari kunzwa anongoti judiciary yemuZimbabwe yakaora, hauzovi nechivimbo nevanenge vachikutongera nyaya yako kunyange asiri mumwe wevanenge vari corrupt, asi nekuti pangoiswa general statement yekuti vemujudiciary vari corrupt zvinokonzera kuti vanhu vachishaya chivimbo nejudiciary yacho yese.
Asika vamapara vamwe vanoti pamutemo handiti zvinonzi vanofanira kutanga vaferefeta here vozoburitsa mazita evanhu pane kuti vakurumidze kurova bembera.
Tiungoti chii chanyanya kunetsa chekuti vanhu vamhanye kunoshambadzira nyaya isati yapera kumapepa? Izvozva kuti vakaiswa munzvimbo kuti vaongorori nyaya dzavanenge vaona dzakakodzera kuti munhu anofanira kuprosekutwa zoenda kunoprosekutwa.
Munyori mukuru welaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatsigiri vevaimbo vemutungamiri wehurumende yeGuinea-Bissau uye vaimbo vemukuru wemauto vaUmaro Sissoco Embalo ava vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muGuinea-Bissau vari kupemberera kukunda kwavo, asi vanopikisa vari kuti sarudzo iyi yakabirwa uye vachapikisa zvakabuda musarudzo mudare redzimhosva. Mamwe mapato anopikisa hurumende yava Emerson Munangagwa anoti haasi kufara nemabatirwo akaitwa nehurumende mugore ra2019, kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika pamwe nekutekeshera kwehuori panguva iyo bato riri kutonga reZANU-PF riri kukurudzira kuti mapato ose aise musoro pamwe chete azive zviri kunetsa munyika pasi pechirongwa chePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, iro rakasvitsa makore makumi maviri gore rino kubva paravambwa muna 1999, rinoti harisi kufara nemabatirwo arinoitwa nehurumende yavaEmerson Munangagwa. Bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa misangano yaro pamwe nekuratidzira munzvimbo zhinji munyika mugore ra2019, kunyange hazvo kodzero dzekuita misangano nekuratidzira dzakatarwa mubumbiro remutemo yenyika. Mutevedzeri wemutauriri webato iri, Valuk Tamborinyoka, vanoti bato ravo riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri webato ravo pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri.
Takaona utungamiri womusangano vana vabiti, vana vakomichi, vana vawende, vana vachibaya, vana vabvondo, vana vahipmochidziva, vana gift ostalosiziva, vana vasikala, vasikala izvozvo vari kufanira kunge vachitotanga kunostenda trial muna ndira muno muna January 2020. Zvese zvinongoratidza kushungurudzwa kuri kuitwa vatungamiri vemubhizinesi nezanupefu. Asi tiri kuti saiwa kangoma karirisi ndiko kaparuki. Ukaona ngoma yakuririsa sezviri kuita zanupefu yapadyo nekuparuka.
Gore rino hurumende yavamunangagwa inonzi nevamwe yakapinza nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzemadzishe kuburikidza nekushungurudza kwainonzi yakaita Ishe Nhlahla Yamangwe Ndiweni vekuntabazinduna mudunhu rematebeland north avo vayakabvisa paushe. Hurumende inopomerwawo zvakare mhosva yekusungawo pamwe nekurova varwiri vekodzero dzevanhu nemagweta emirira vasungwa. Izvi zvakashorwa nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Mass Movement vaAlbert Matapo avo vakambosungwa nenyaya dzekuda kupirigura hurumende. VaMatapo vanoti hurumende yavamunangagwa yanyanya kutonga nedemo kutodarika zvaiitwa nehurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe.
VaMugabe vaitonga nedemo hongu vaikanganisa chose asi havana kumbosvika kana papa handingati hafu kana kota yavamunangagwa pakuomesa zvinhu. Saka ndinoona kuti utongi hwavamunangagwa hwaipisisa kupfuura utongi hwakanga huripo pana vaMugabe.
Vatamborinyoka vanoti vachamisa havasi kuzopinda munaurirano pasi pechirongwa chevari munaurirano dzevatungamiri vemapato akakwidza musarudzo dza2018 chiri kutungamirirwa navamunangagwa chiri kudaidzwa kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD.
Vachamisa ndiye munhu anotsigirwa navana veZimbabwe ende vachamisa kuramba kuenda kunotamba nepukere parovanze. Saka tiri kuramba kuenda kumahumbwe naPOLAD idare remahumbwe. Kana ukanzi kuenda kuchechi chaiko vakuru vanoenda kuchechi kunonamata Mwari asi hauende kuchechi zvinoenda kuSunday School. Tiri kuona isu kuti Polad iyo iSunday School. Kana tafunga zvokupinda musangano, toda kutaura musangano nevanhu vari kushungurudza vanhu. Hatisi kuda kuenda kunoita zvedambe tichijoina chita chevana vari kutamba parovanze chakafanana nePolad kana kuti vana vari kuita zvavo Sunday School.
Nekune rumwe rutivi, vachamisa vanoti nhaurirano dzekugadzisa zviri kunetsa munyika dzinofanira kutungamirirwa namutongi Gava akambove mutungamiriri wemwe nyika kana ari kutungamira imwe nyika pari zvino. Sezvo vachiti vamunangagwa havangave ivo vari kukokera nhaurirano, ipo paine Gakava panyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka. Zvichakadai, imwe nhengo yezanupf uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa ne MDC hazvingavatadzise kutungamirira nyika seZANUPF.
Ichi chirongwa chokutaurirana kwevanhu hachisi chirongwa chokuchinja zvakabuda muelections. Ndo pari kurasika mukomana uyu Nelson Chamisa ari kufunga kuti ndoda kuva nenhaurirano yokuti imimi vamunangagwa hamuna kuhwina. Ndini ndakahwina. Wakahwina kupi? Maelections takaita tese tikazviona kuti vahwina ndavamunangagwa iwo waruza. Saka nhaurirano yaari kuda mukomana uyu inhaurirano yokupinda pabasa rehurumende nebackdoor.
VaMutodi vanotiwo bato ravo riri kutarisira kukunda zvakare musarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2023.
Chatiri kuita isu seZANUPF ndechekuti dialogue whether iripo kana kuti haipo ticharamba tichingotonga hedu kusvika mandate yedu yapera yatakapuwa nevanhu 2023. Toenda kunokambenga zvakare. Ini tine chivimbo chokuti tinohwina nokuti panguva yatinosvika 2023 taita zvakawanda zvokuti vana veZimbabwe vanenge vakugutsikana kuti aiwa hakuna rimwe bato ringatitungamirira kunze kweZANUPF.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vanoti hapana pavanokwana munaurirano dzePOLAD kana pasina urongwa hwekugadzisa nyaya dzeuori uhwo hunonzi navamunangagwa hwatekeshera munyika.
Zvinoita kuti isu sebato reLabour Economists and African Democrats tisabatane nePOLAD inyaya yekuti tichaita sei kuti tipedze uori mukati menyika yedu.
Muzvare Masarira vanoti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti agotora masimba kubva kuZANUPF kwete kutarisira kuti pachaumbwa hurumende yembatanidzwa zvakare. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki avo vaive mutongi Gava akatumwa nesangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADAC panhaurirano dzakazokonzera kuti vaMugabe naMushakabvu vaMorgan Tsvangirai vaitungamira MDC vaumbe hurumende yembatanidzwa muna 2009 vakanga vari munyika masvondo mashoma adarika vachiita nhaurirano nevemapato ezvematongerwo enyika.
nevari kufunga kuti tichaita GNU hazvikwanisiki kuti kuite GNU nekuti ivo vari kupikisa vacho havana 50% yemasits muparamende. Unoda kuita GNU nani iyo usina kubata hafu yeparamende yemukati menyika ino? Ndo chidzidzo chatofanira kuziva muna 2008.
Zvichakadai, imwe nhengo yeboka revechidiki reZANU PF Youth League isina kuda kudomwa nezita, inoti dambudziko remuZimbabwe richanetsa kugadzirisa sezvo munyika muine kusarurana kwemitauro muutungamiri uye muine zvikwata zvikwata muZANU PF.
Dambudziko rapinda mubato huru renyika, ndoriti bato huru nekuti ndorakaunza nyika, nderekuti vari kurwisana pachavo. Zvino kana vanhu vachirwisana pachavo, havana chavangaite kuti vape pundutso kune avo vavanotonga, nekuti mumwe nemumwe ari kurwira kuti iye ave nechidimbu chenyika chaakabata.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZANU PF vanoti pane kusawirirana pakati pava munangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya dzemasimba, asi vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitirwa kuGoromonzi kuti izvi ndezvemugodzi Matsuro.
The party is alive. ZANU PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo kuti ZANU PF imhenyu. ZANU PF is united. Ungakanga ma imenyu yakabatana.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vapilani zamuchiya vanoti kuti matambudziko akatarisana nenyika apere, panofanirwa kuumbwa hurumende inombofanira kubata matomhu pasati paendwa kusarudzo.
ZANU PF sebato yave mamvemve haina chainokwanisa kugura pahurukuro idzi, nekuti vanoudzwa zvekuita nevakuru vakuru vemauto zvekutaurirana asi zvehondo. Ukuvo veMDC vanenge vachida kuteererawo nhengo dzebato ravo, nekuti ndidzo dzinovavhotera kumacongress nekugadzirira sarudzo. Nhengo zhinji dzeMDC kunyanya vechidiki vanoti ivo haivhiyiwi. Saka nenyaya yekugadzirira sarudzo, paida kuti pasarudzwe dare rinogadzirisa nyaya risingazokwikwidzi musarudzo dzinotevera.
Asi vamunangagwa pachavo vakati ZANU PF ndiyo ine masimba ekutonga nyika sezvo yakavhoterwa neveruzhinji musarudzo, vachikurudzira zvakare nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro zvakasimba kubva iye zvino kusvika pachaitwa sarudzo muna 2023. Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti kudzamara nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neuori dzagadziriswa, upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi, zvinopedzisira zvaita kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheLife Talk to Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kushuvirwa nemadzimai muZimbabwe mugore ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Moto unopisa chimwe chivakwa muHarare zvichiparadza mudhuri nemidziyo yose. Vamwe vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kutyirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia. Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anakuoneka ene mufaro, ndini Jonga Kandemire, ndiri mu Washington DC, ndikusiyamira na Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 2 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Cabangela okay. Ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama-gas tank ku-restaurant engabi phansi lapha. Kukade siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe yimpahla ebiza inkulungwane zamadola eMelika emadabuka kusa lamhlanje eHarare.
Okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantu bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi isikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu.
Ababalisi bakhala ngokuthi abaseladlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela. Silodaba lwabemba igolide abaziwa ngokuthi ngamashurugwi asebebulele abantu abagoqela ipolisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo esilamavinkili lamhlanje emadabuka kusa eseAgribank Mall edolobheni leHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eHarare.
Lumlilo obikwa uqale emadabuka kusa ucathengelwa ukuba ungabe ubangelwe izintambo zikagesi kuthi le gas ebigcinwe kwenye yezindlu ezibhekela ukudla lalo lingabe lenze kwaba lamalangabe amabi kakhulu. Akula lampahla enelise ukuhlengwa kulumlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaquru Bhadu Mgabe lapho ahlangana khona Lochinoy Street. Omunye olahlekelwe impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube le mpahla eningi wamagama kulesi sakhiwo.
In terms of value, I think you can see with the na wonga kanyela ngilahlekelwe impahla efika 20,000 US. Melele abacisha umlilo ukuba becishe baqede lapho ngivile isitolo engutholileyo ukuba besekubhidlile. Ngilethemba ukuba umnyaka lo usiya phambili ngizenelisa ukusukuma kulokhu ngivule esinye isitolo.
Ubebeta uqhubeke ethi lumlilo cajenwa ukuba uqale ngo-1 AM emadabuka kusa esithi abacisha umlilo ubehlule labo.
Nindazo yaphanapha kuma 2 AM. What I was told is the fire started around 1 AM.
Nafike lapho ngo 2 AM izwe ukuba umlilo uqale ngo 1 AM. Abe fire brigade bake bazama kodwa akula abenelise ukwenza. Bathe sebeqala ukuhumisa bese kuvule ungasasizi. Isitolo sami so lesi esingemva kwami.
Omunye njalo olahlekelwe impahla eningi umnumzana Ngoni Dzatshe Madara yena othi izitolo esithileyo besile mpahla yakhe efika amadolazi inkulungwane ezine zamadola emelika $4,000.
No specializer nema radio ma TV.
Ngenza okwama radio, ama TV, ama solar panels, ama gas tank. Lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami. Ngilahlekelwe impahla engafika ama US dollar angaba yi 4000.
Umadara uqhubeke sithi kunzima ukulahlekelwa impahla eningi kangaka ngesikhathi belungisela abantwana ukuthi baye esikolo.
Abana ne tangible information because everyone got a late for phone.
Cabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama gas tank ku restaurant engabi phansi lapha. Kukade siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Amapolisa labacisha umlilo bebexotsha abantu abathengisayo labazidlulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi. Isikhulumeli samapolisa u-assistant commissioner Phonyati uthi imbangela yokulumatha kwalomlilo ayikaziwa. Basacubungula okuhle ukuthi akula muntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla. Isikhulumeli senkampani kagesi yezisa umnumzana Fulad Gwasira utshele Studio 7 ukuthi okwamanje kusesemasinya ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba labo bayenza olwabo uphenyo ngembangela. Kulaso amabhizimusi abafika amakhulu amahlanu 500 abasebenze kulindawo ebilezitolo ezilithumi kanye lamathebulo omkambo weflea market angamathumi phose ayisithupha 57. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abavalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe yona le inyanga kazibandlela. Ngakwelinye icele abazali labo bakhala ngokuqonga kwembadalo yendleko zesikolo kanye leyengwalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikolo zikhangelelwe ukuvulwa ngayona le inyanga kazibandlela mhlaka 14, kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obert Masaraure, uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela.
The school ecosystem within the intensive care unit and its practically impossible for schools to
ukusebenza kwezikolo singathi kuse intensive care unit singakhangela ukwenza ukuthi izikolo zivule. Ababalisa basenelisa ukuya emsebenzini ngokuselwa kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile ekucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye lemali yokubhadala izikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo olwe Basic Education Access Model, BEAM, okumele lukhangele abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngozibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Cushion or marginalized learners, the underprivileged learners. So schools are not going to be open.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-ATUZ eMathebeleland North, njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Sikuyakhwelizwe ababalisi abasaholi lutho, imali esiyitholayo ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamatisha ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kunhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile, ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngoDisemba iphelile. Babe lekhisimusi lenew year embi okumangalisayo ngoba vele bekungela mali. I-1,000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali bagadi babuyele izikolo. Lalaba basemadolobheni kabalayo imali yokubhadala ifees yabantwana. Abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Umnumzana Nhlanhla Dawo ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangkhona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona eSt Patrick's i-school fees eli 888 per term. Sikhwele from 160 sokufuze sitshaya ama-top up ama-728 point. Imali yangikhona iyavela nga. ngoba le mali leyo phela asiyiholi. So kube la ma stationery ofuze besithenge. That day ngangichaya i-quotation, I think i-quotation yangikhona yafika kubo 400 pound i-stationery kuphela. Kuzokubuya ama-school uniform futhi kuyabe befuna khona lapho. Hayi mina njengomzali hayi ukuba retsibile angikabi ready ukuthi abantwana beye esikole.
Sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe, kodwa ababalisi abaningi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini, ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni. Kuthi labo abasebenzela emadolobheni balakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni, ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abemba igolide otsekeja abaziwa ngokuthi ngamashurugwi babikwa beqhubeka behlukuluza uZulu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi kucatshangelwa ukuthi amashurugwi la asebulele abantu endaweni ezigoqela eNyathi, eGwanda, lase Battlefield lapho abahlahlele khona ipolisa ngenkemba. Ipolisa leli lithiwa ngumnumzana Wanda Hokoyo. Amapolisa athi asebophe abantu ababili phezu kodaba lona lolu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF othi amashurugwi la asethwalise nzima wonke umuntu owemba igolide elizweni lonke jikelele.
Indaba esihluphile ekuthi lo president uye wayi-ray ingathi uye wayithinta ku-conference isisegoromonti. Ungakhela lo lama-ministers sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no, abantu laba singathi ngamashurugwi, kanti sokuyisigebenga ezezijonge ukuphambanisa abantu. Ngobanye umuntu ehamba etshele ibhemba usithi uyagamula umuntu, ingenzakala ukuthi laba bantu banenhloso yabo esingayizwisisiyo. Yikho kuthi lapho ababonakala khona abaripoti, ngabona abantu bethole amabhemba akukhulumi ukuthi endaweni enje uthole amabhemba. Ongabona ngathi imayiningi okuthiwa nxabantu yothi igolide ofakitoli ihambe lithole amabhemba kulesi sikhathi, kathi namapholisa alinyazwa abulawa abantu besekelelwa benjani. Esikutshoyo ukuthi umuntu ohambe ethole ibhemba umeduze kwemayini umethe wabonakala akutshelwa amapholisa ayo bantu babantu. Lo president usho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa.
Siyabona ukuthi le mathebeleni kwakho wabakhona abantu abaganyulwa ngamabhemba, uzakukhumbula sibili mhlophe. Kambe kuyini okwenza ukuthi kumemetheke
endaweni yevova? Ngiyakwazi kakhulu endaweni yevova yeduze kwegwanda, ngiyazi indaba yakhona.
Kuyethusa kanganani khonoko?
Kuyethusa anti wabona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gift la ngingathethi kunjenje ngikumayiningi kwesikhathi yozomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugwi. Ubusumangala ukuthi kathi abantu othiwa ngamashurugwi kuyini? Ngokubona kwami nabona ngani uhulumende indaba leyo fanele ayingenele ayisebenze masinyasinya, ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo. Ngoba sasukhangela ukuthi ukuthi abantu ngamashurugwi, amashurugwi yindawo phela angisho leyo ndawo babe sebesuka laphana bezithi bangamashurugwi. So ngathi abaturiza abanye abantu upresident ukhulumile wathi phazi ngezinto eziyazo lezo azifunakali elizweni. So ngaleyo ndlela abantu abanjana mina ngisho ukuthi uma mayini zonke angabe ekhona abantu ngababambane bangabona laba abantu abahamba ngamakhombi abayisigebe ngabethele amabhemba abakhulunywe babanjwe bacetshelwe emapholiseni babanjwe ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka. Ngoba iqiniso njengoba ukulethile abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka, ngoba endani ekhorombono intembi kwabo unazele ukuthi kunabanye abafike bachaya bathathele istofu babulala omunye umuntu kwaphana omunye wabo walimala kabuhlungu.
Aloke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF owemba igolide eWest Nicholson eGwanda South. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda South. Live talk lamhlanje kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe njalo langokutsha kwesakhiwo seHarare esilamabhizimusi abomama labanye. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasekeli bowayeyinhloko kahulumende kwele Guinea Bissau uGeneral Maro Sissoko Embalo bajabula ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngesonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabemukeli kunqoba kwakhe ngoba kube lokucilibezela. Inkampani elungisa omakhalekhukhwini eyeMara Group yakwele Dubai ibikwa isemzameni yokubangisana lele China emkambo wokuthengisela amazwe awezwekazi le-Africa omakhalekhukhwini ngokusungula amafektali awukulungisa kwele South Africa lakwele Rwanda. Amalochacha alwise kwele Iraq asekelwa ngabe Iran abikwa ese kulindawo akade ekuzo lapho ehlasela isigodlo someli weMelika kwele Iraq edolobheni leBaghdad. Emaphethelweni omnyaka odluleyo kube lethemba lokuba kuza kuba lenkulumo zokuxazulula inkinga zelizwe kuwonalo umnyaka esiwusungule izolo. Kodwa ithemba leli kukhanya lingasekho ngoba amacele omabili amele akhumisane umlotha akhanya elokhu esemba phansi ngendingeko athi kumele zifezwe andubana kukhulunyiswane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uChamisa angene kumanyano wamabandla anqotshwa kukhetho awePollard, kodwa ngakwelinye icele uChamisa uthi kasoze angene kuxuku labantu athi ngelabantu abangelamsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leMDC umnumzana Sengezo Chamangu endawonye lengcwethi yecumula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingqoqo.
Hayi, ngokubona kwami kufudumele ngenkalakatha yento mpele engenziwa entsha. Mina ngumuntu osayekhuluma ngokuthi into entsha yiyo efunakalayo eZimbabwe entsha engakaze ihlangane, engakaze yenziwe. Ngoba okwenzakalayo manje silamaphathi amabili akhokhelwa ngabantu ababili abasha. iZANU-PF ekhokhelwa ngumnumzana uNangagwa. Omusho tete over from Umkhandi. Lo le MDC eyokuthwa ngamaphathi amakhulu ekhokhelwa nguChamisa otete over from uTsvangirai. Bobabili akukhanyi kulento entsha abafuna ukuyenza. Umnumzana uMnangagwa useyenza ukaMkhabe times two manje. Singathi ungezelele kuphela ibanga, akasangezelelanga izinto ezintsha ezenziwayo. Bese kuthi ngaphutha ulo uthwa uTamiso omutsho omncane obekukhangelelwe ukuthi njengoba nje vele yilo itiketi angena ngalo ukuthi hayi mina ngisesemutsha ngimqemana ngiqinile ngisalokhu lalokho, kodwa sikubonayo yikuphindwa futhi okwakusenziwa ngumnumzana uTsvangirai ngoba siyakhumbula uTsvangirai ngoba siyakhumbula ukuthi kulesi khathi lapho akwavuka khona mpela ephume wayezitaradeni bamtshaya naye uTamiso abaze bamlimaze e-airport. Sambona maphilisi negcwele igazi. Yikho kulokhu kusenzakala manje.
Nanto udaba mnumzana Chabangu, wena ngwe MDC uyavumelana yini laye umnumzana Ndlovu la?
Into ekumele yenzakale akulanto ezabisa inguquko kuleli lizwe ngaphandle kokuthi i-leadership yethu izehlise. Yehlise amajogwe, yehlise ama-positions abo, siqale ukukhulumisa. Ngiyakwazi ukuthi uPresident Chamisa, we are discussing with him, ku-MDC, ukuthi sibone izindlela zokuthi singakhulumisa ngaphansi kwePollard kumbe singakhulumisa kanjani leZANU-PF ngaphansi kogadwa lwabo izano umnangagwa. So it's not going to be easy, kodwa iyo into ekhona ezakwenzakala kuona lo mnyaka nxa lokho sisafuna iZimbabwe ukuthi iphile. Namhlanje silenduku ezinjengokuthi akulamanzi, hathi ukuthi leadership izabisa izana isizulu, kodwa izakhangela indleko yokuthi ukuthi izulu lingani kudala udubo mhlobobani kule ndlala. Abantu kathesi sikhuluma kunje balimile, kodwa-ke sokuchile izikolo siyavula kathesi, amasiza ahambe elinye ibanga ekungeke uliqambe. So kuyadingakala-ke ukuthi i-leadership yethu ihlale phansi sikhulumisane. I have got no doubt ngaphansi kwawuphi umthunzi engahlala kiwo ukuthi uThamisa, uPresident Thamisa uzazehlisa, uMnangagwa uzazehlisa. Nxa kuyukuthi kumele bangene through polar, nxa kuyukuthi we're going to create another narrative ezabenza ukuthi la madoda bahlale phansi bakhulumisane. Bisa ama churches, not about ama political parties kuphela elizweni. Kulama institutions anjenge civic society, kulama traditional leaders, bonke laba bantu, kulama students, bonke laba bantu kumele bahlale ngaphansi kophahla oli-one sikhulume ngeZimbabwe yethu ukuthi siyangathi. So mina ngilethemba because ngiyakhulumisana lo president through ama structures yethu ukuthi this time around sizadinga indlela yokubana sikhulumisane. Ukuthi izaba yindlela ngayiphi, izabuya ngayiphi indlela, izaba yindlela mtobani, izabe ihamba ibiswe ngubani, kodwa sizakhulumisana. That's the only way esingaseva ilizwe leZimbabwe.
Yeah, nanto ke udaba Mnumzana Ndlovu. Kuthiwa hayi akhona amaqhinga ayenzakalayo, uthini wena?
Usengezo ahazi kumbukoyelu usemkomeni, kodwa ke mina ngiyakhumbula ukuthi wawuthi ma kuthiwa kudliwa lengcwele kumbe kulwa lo munye umfana okwazi ukuthi ma ufuna ukumchallenja udingisise ukuthi akena uthanga siphi isandla kumbe uyakhaba kakhulu kumbe uthanga ngenhloko wena uma ungena la eroundini ube wazi ukuthi uzozivikela njani. Kuyethusa khonokho ukuthi njengoba ngishilo ekuqaleni siloku sinazo into esasizenza la izolo, yena le nto elichalisa manje selifike kuyo izaphu kankoma yafika kuyo nayo after beshaye kwabulawa abantu basike epointing where they just gave in and went bakhuluma nezano yasibarecha-ke sikwazi ukuthi manje sebefuna vele kuyayifuna ukuthi bakufune. Yagenani i-MDC kaMorgan Tsvangirai nayo yangena yayenza khonokho futhi eselifuna ukwenza manje. Kodwa-ke iplingazisanga ukuthi izano vele ayisozihle yanegotiata and good faith, so selingena-ke manje nani seka-creative ye-GNU or something of that sort ezoyenza futhi i-progress yeZimbabwe ikubeke ibanjwe umsila i-ZANU PF isithi jayiva qaka umsila ngophambili. So I think nje ibala lami eliyi-one ukuthi lezilwane zikwenzwanga into entsha ezoyenza ukuthi izano yethuke izibone ingasekho lapho ebime khona.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa endawonye lo mnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-MDC.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkokheli yamabandla esiKristu evame kwabela abaswelayo ukudla ithi lilokhu likhuphuka inani labantu abakudingayo ngesikhathi isisindo somnotho welizwe sisehla njalo lezulu lingani kuhle elizweni. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeWorld Food Program isithi sidinga uncedo lokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe, njalo lo hulumende isithi uzakhuphula isizo alunika abaludingayo. Ukuze sizwe okuningi isimo sendlala elizweni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Iqiniso lokhona ukuthi indlala ibhashile lonyaka izulu kukhanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho uma ikhonomi awumanga kahle kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo kodwa kungabi lomuntu olendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle kanti abantu bashutheka kakhulu ezindlini lapha emayadini kulabantu abahlala emakhotheji kulabantu abahlala emalokishini amanye ongeke wacabangela abantu bashutheka ukudla kuyinto eyinkinga kakhulu so unyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abekhe shiwa ukuthi abantu bayathola ukudla abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu kungaba lesi ngozi sibili esingenzakala zibangelwa yindlala
nxa lapho linika abantu ukudla selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe olo World Food Program
okuningi esihlangana lakho kuground abe-World Food Program abasebenza la nenhlanganiso ezithile ezijiyejiyeneyo siyababona beku-ground abanye sibathola kade sibe besenza ama-baseline ekuthi babekwazi ukuthi bakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje kanti layo thiwa njengenhlanganiso lathi sibhizi thina sizama ukwenza lokho okuthiwa yiku-builda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo banelise ukuthi baziphilise lawo balime imbhida benze othile imizamo yonke yekusile lo hlupho lolokho okuthiwa i-climate change osokuhlasela abantu ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sithinte fanelise ukulima nezilimo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo kanjalo lo hulumende la uyazama kodwa ukuthi ideva kahulumende ezinye kwezindawo zabe zile politics kodwa-ke hhayi akufani lakuliya i-recipic iyo kusase lomgabi laba abangani bayazama kodwa kuliya bonto kunye-capacity nje abangaba kwezindawo kabakwazi ukuthi benze njani kodwa-ke sebelokhu esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekobulawayo Ngicela uvume ingoma ka DJ Stavo ehamba lo professor besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ibiza inkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo eHarare Amabalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngesithathu sibaneni isikhathi sinye kusasa igama nguChris Gande ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk lingakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.